Pane nhengo dzeMDCT mbiri dzinoti dzamhanara kumapurisa zvichitevera kurohwa zvakaipisisa kwadzinoti dzakaitwa mukupera kwesvondo padzaitsvaga rutsigiro rwekuti mutauriri webato iri kubulawayo vaFelix Mafa vagadzwe semumwe wevatevedzeri vemutungamiriri webato iri. Mumwe wevanhu ava vaDagson Shoko vanoti vakazvambaradzwa kumanikaland mushure mekunge ivo nomumwe wavo vaNeville Elliot Zunde vaburitsa mapepa aive nemashoko aipembedza vamafa.
Saka vaingoita zvezvekuti usati wapindura utokurova, usati wapindura utokurova. Saka vaindirova vachishandisa kaobject kakaita setochi, so kekuti ukapuresa on kanosipaka moto unotange magetsi. Ndovaindipisa nawo vakandi maprivate parts pese vakandakashama vachinditocha then vachindikava meso hapese ndakarohwa pese vakandirova zvisingaiti. Vakandiroira pasi ndobva vanditorera watch Justin yeblack ndobva vandisecha everything. $200 yanga iri kuback pocket ingototoshandisa in case yakatorwa.
Vashoko vanoti vanhu vakavarova ava vanhu vavanotoziva zvikuru. Vakaenderera mberi vachiti ivo nomumwe wavo vakasvitsa nyaya iyi kumapurisa ekumiddle sabi kumanikaland kwakare ayo abvuma kuti pane nyaya yakadai yakamhanharwa kwavari asi vakati taure nevakuru vavo kuHarare. Zvichakadai mumwe wavo ari kutsvagira vamafarutsigiro vaHenry Madiro vanoti vakapinzwawo mutsekwende mudunhu remashonaland west nenyaya imwe cheteyo uye vanoti nyaya iyi yatovewo kumapurisa zvakare.
Ndadzika mukaro iyi ndakakwira bhasi tumagunji ndasvika pastation pandodzikira ndakuenda kumba. Ndichingodzika pakangoita motikari yakasvika ichimira kwanga kwasviba vakandidhonza vakandipinza mumotikari zviya zvichisimba ikakwira neni ichidzokera kwandabva ikaenda panzvimbo inonzi Urongonora. Ndasvika paurongonora paya vakapaka padivi perodhi bati vachikakavadzana kuti todii nemunhu ari kunyora zvisina basa toita sei naye. Saka vachinetsana kudaro ndakawana mukana wokurova mumwe wacho nechibhakira anga ari kudhora akavhurika ndokujamba ndokutiza. Vakandidzingirira vachiposhera matombo ndikasvuuka gumbo bati ndakakwanisa kupunyuka.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa amai cheri ticharamba kutinzwe divi ravo panyaya idzi asi vamafa vanoti havana vanhu vakuti vavatsvagire rutsigiro vachiti zviri kuna vachamisa semutungamiriri webato kugadza munhu wavanoda kuti ave mutevedzeri wavo maererano nezviri mubumbiro remutemo yebato ravo. Hatina kukwanisa kubata vachamisa kana mutauriri wavo vaLuke Tamborinyoka kutinzwe kuti vachagadza rii nemumwe wavatevedzeri vavo zvichitevera kudzingwa mubato kwakaitwa muzvare Tokozani Kupe avo vakasarudzwa kuve mutungamiriri wechimwe chikwata cheMDCT pakongresi yakaitwa kubulawayo mukupera kwesvondo. Kuitwa kwekongresi iyi kwave kureva kuti MDCT yapatsanuka zvakare pamberi pesarudzo idzo dzakatarisirwa kuitwa mumwedzi mishoma iri kutevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.